manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugorera mbudzi 16 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day. Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima mwaka uno iri kukanganiswa nekudhura kwembeu nefotireza sezvo zvikwanisiro zvekurima zvinopiwa nehurumende vasati vazvipiwa. Vamwe vane mukurumbira pamadande mutande vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika dzemuSADC mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day kuVictoria Falls. Vakuru vematunhu nehurumende vanosvika zviuru zvinomwe pamwe nevana vanodarika zviuru zvisere 8,000 vemuSADC vakakokwa kumusangano uyu. Vanhu vakasvika nezuro pakatangwa urongwa uhu, asi nhasi ndipo panga paine nhaurirano dzizere pamusoro pekodzero dzevana uye remangwana redunhu. Dingindira regore rino rinobata dzidziso nekurudziro yemwana wemuAfrica kuti abudirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust Amai Talent Jumo kuti tinzwewo maonero avo.
Chituko chichakakosha zvikuru kuunganidza vana pamwe chete kuti paudiki hwavo vatange kunzwisisa kukosha kwedzidzo. Tinofara kuziva kuti nyika dziri kuungana uye dziri kuunganidza vana kuti vazvitaurire pachavo, nekuti kazhinji zviitiko zvakadai misangano inoitwa kuchiuya vatungamiriri vazhinji vacho vari vanhu vakuru vasinganyanyi kunzwisisa zvinosanganikwa nazvo nevana, zvikuru sei vana vachiri kuenda kuchikoro. Naizvozvo tinokurudzira hurumende dziri kutumidzira vana kuti vange vari vana pazera, kwete kuti vamiriri vavo chete.
Sei muchidaro Amai Jumo?
Vanga vavadiki pamomo, asi maziko avo nepfungwa dzavo nemiono yavo nezviroto zvavo zvakakosha pakuumba nekutsimbidzira zvinofanira kuti zviitike, zvinovashandira ivo maringe nepatiri pari zvino.
Ndedzipi nyaya dzakakoshera vana pari zvino?
Pane nyaya yedigital technology yandingapa semuenzaniso. Kazhinji panounganiwa nevanhu vakuru vachiedza kufungira vana nekurongera vana. Nyaya idzodzo dzinokwanisa kusara kumashure nekuti vanenge vachironga havana kunzwisisa kuzere maererano nezvido zvevana uye zvinogonekwa nevana.
Iko kuvaunganidza vechidika ava pamwe chete muurongwa hwakadai kunovabatsira sei muupenyu?
Vana pavanosangana pachezvavo vanotodzidzisana ivo pachezvavo kuti vangashandisa sei teknoloji iyoyo, uye vachipanana chitsvambe chekuti chichimwe zvechavangade kuvandudza zvavatori nazvo. Uyezve kuunganidza vana uku kunoita kuti zvichemo zvavo pavanotaura ari mazwi avo zvinokwanisa kurinzwika kwete nevatungamiri chete asi nevabereki uye nevese vanobatikana pakusimudzira kubatsira mwana muno muAfrica kusanganisira nevanotipa mari madonors vakakosha vakanzwisisa zvichema zviri kubva kuvana vanozvikoshesa nekuti vanenge vachiziva kuti hazvisi zvishuwo zvevanhu vakuru zvinokwanisa kungotsakatika asi kana zviri zvishuwo zvataurwa nevana kazhinji kazhinji rubatsiro rukauya nenguva yakafanira tinobudisa michero yakanaka nekuti vana ndo vanenge vataura zviri pamwoyo yavo
tarisiro dzenyuwo imi sevabereki vanoshanda nevana dzinenge dziri dzipi kuseri kwemisangano yakadai
dzidzo dzataka yatingati curriculum yataka inherita kubva kuvapambe pfumi yakanga iri centered around the bottleneck system yekuti vashoma ndo vaifanira kuti vabudirire tuchasira kuti vana pavanounganidzwa uve zvemukana wekuti zviongororwe kuti makarikulam anga vandudzika sei nenzira inoita kuti nguva inopedzwa mwana achienda kuchikoro makore ese anoenda kuchikoro asangobuda nebepa chete asi mwana wega wega anofanira kuti abude achikwanisa kuita chimwe chinhu chinovandodza community yaanobva tinotarisira kuti masolar system achange achitogadzirwa nevedu vana asi izvi zvinokwanisa chete kuitika kana misangano yakaita seiyoyi yazviisa patable yove a topic of discussion inokosheswa
avo vanga vari vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust amai Talent Jumo vachitaura vari parunare vari muHarare neStudio 7 Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima iri kukanganiswa zvikuru nekudhura kwembeu nefotireza sezvo vasati vapiwa zvikwanisiro nehurumende. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela
mshesha.
Kunyange hazvo mvura yaturuka munzvimbo dzakawanda munyika. Varimi vakawanda vanoti havasati vaisa mbeu pasi nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa. Mumwe murimi wekubhanget vaadhimaya tsuro vanoti mbeu nefotireza zviri kuvadhurira zvakanyanya. Vatsuro vanoti mbeu nefotireza zvavakavimbiswa nehurumende pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential input scheme havasati vazvipiwa.
Zvose zvatakatovimbiswa nehurumende kuti tichapiwa kana takachera makombe ekudyara hapana chati chauya kusvika parizvino. Mvura yekutonaya asi hapana chati chauya.
Mumwe akachera makombe ekudyara chibage sezvakakurudzirwa nemadhumeni kuitira kuti vapiwe mbeu nefotireza vatongai masembura vekuward 14 kuchegutu vanotiwo hapana chavati vapiwa vachiti makomba vakachera ave kutovharika nemvura yave kunaya. Mumwe murimi asina kuda kuzivikanwa nezita wekuhurungwe anoti haasati apiwa mari yake negrain marketing board inosvika madhora ekuamerica mazana masere nemakumi mana kana kuti $840 izvo zviri kuita kuti vatadze kuzvitengera mbeu nefotireza.
Handikwanisi kutenga mbeu nefotireza nekuti handisati ndapiwa mari yangu neGMB yechibage chandakaendesa gore rakapera chaiyo.
Murimi wechibage kumazowe mudunhu remashonal and central vabaisop kamudyariwa vanoti dai hurumende yabhadhara chimwe chidimu chemari yezvikwanisiro zvekurimisa kana kuti subsidies kuti zvive nemitengo yakaderera kuvarimi.
Kuti varimi vanokwanisa kuzvitengera mainputs vakwanise kunotenga vega mainputs ari subsidized. Nyangwe achitibatsira inyaya yekuti tinenge tisina cash yakakwana yekurima zvakadi zvati zvinotikwanisira nekuti vamwe tine minda yakadi yakati kurei kuti utenge mainputs anokukwanira pamunda unenge wakudawo mainputs yekuti unowana nemutero wakakwanira.
Mbeu yechibage inorema makirogiramu 10 yaitengwa nemadhora ekuamerica makumi maviri nemasere kana kuti $28 gore rapera iri kutengwa nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45 gore rino. Mukuru wegrain marketing board vaedison bhadharai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee svondo rino kuti havasati vabhadhara vamwe varimi. Asi vakaudzawo komiti iyi kuti hurumende yakavapa mari inosvika $10.3 million emadhora ekuamerica kana kuti $13 million. Vakatiwo pamusoro pemari iyi hurumende yakapa kambani yavo $10,000,000 rine 10 nemashanu kana kuti 115 million zig kuti vabhadhare varimi vasati vawana mari dzavo. Hatina kunzwa divi reKotko kuti yakapiwa mari yakawanda sei nehurumende kuti ibhadhare varimi sezvo kambani iyi iri iyo yakasaririra zvakanyanya pakubhadhara varimi. Vamwe varimi vedonje vave nemakore maviri vasati vabhadharwa mari dzedonje ravakaendesa kuKotko sekutaura kwavaRest Mpofu.
Gore rakapera ini ndakaita mabhero 53 ndobva ndabhadharwa mabhero 23 nanhasi asati abhadharwa igore rakapera. Gore rino ndakabhadharwa mabhero halfway ose handisati ndabhadharwa habe 42.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepgt vanoti kunyange mvura yakanaya nzvimbo dzakawanda vanoti varimi havana zvikwanisiro. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelyn Ndoro vanoti mbeu yechibage iripo inokwana asi vakamirira fertilizer isati yavepo. Amai Ndoro vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mbeu, fertilizer nemishonga yemakonye zvose zvakakwana kamwe chete. Gore rapera varimi havana kurima zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemvura zvakakonzerwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipihwa neni Evans Zininga. Chingamidzai vateereri kuchirongwa chemadzimai Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tine rombo rakanaka nhasi, tabatana naDr. Chido Muchemwa, mudzimai wechidiki vanogara kuguta reToronto muCanada, pamusoro pechinyorwa chavo chitsva chichangobuda chinonzi Who Will Bury You. Iri ibhuku regaitinzwe vachitsanangura zvizhinji pamusoro paro.
Ndinonyora nyambo dzevanhu vanogara vanhu vanobva kuZimbabwe vachirikwo kuZimbabwe nevakaenda kumhiri kwemakungwa. Ndakaita PhD yangu kuUniversity of Toronto muna 2023, saka iye zvino ndiri kunyora asi ndiri kuitawo research yangu ndichibva kunzwisisa kuti patinotsvaga nyaya dzedu dzevanhu vemuZimbabwe tinodzitsvagepi.
Ndingade kubvunza kuti chakakusundai kuti munyore manyorero amunoita aya chii?
Saka ndane makore ndichinyora asi muna 2020 baba vangu vakashaya. Ndikatanga kuverenga dzimwe nyambo dzandandambonyora ndikaona kuti pese pandainyora ndanga ndichinetsikana nemubvunzo wekuti ko kana baba vangu kana mai vangu vakashaya ndikatadzwa kunovaviga ndichaita sei. 2020 zvikaitika ndikatanga kubvunza mbvunzo yokuti Who Will Bury You, ndiani achakuviga?
Imimi tiri kuona iko zvino munogara kuToronto, chinokubatsirai pamunenge muchinyora apa muchisanganisa upenyu hwekuZimbabwe neupenyu hwekuCanada kuno kwamave, nhoroondo yeupenyu hwenyu kumusha nekuno zvisangane zvireve chunhu pamunenge muchinyora chii?
Saka ini ndiri gotwe amai vangu, saka segotwe ndinoenda kumusha kakawanda. Saka ndinogara ndichiti ndiri kuCanada ndokuZimbabwe ndodzokera kuCanada ndodzokera kuZimbabwe. Saka pese apa pandee ndichifamba, wakagara kuZimbabwe uchifunga kuCanada unotanga kuona zvinhu zvawanga usingaoni uri kuCanada. Kana ndiri kuCanada ndotanga kufunga kumusha, ndotanga kunzwisisa zvemafambiro anoita zvinhu zvakasiyana nekana ndakagara kuZimbabwe.
Who Will Bury You muri kuzviisa pachinzvimbo chekuzvibvunza imi zvamubvunzo wakadzama. Unoda kuti ndiukandewo kune vamwe vanhu vari kunze uko kuti ko iwe uchavigwa nani? Ishoko rakakura izvi, makanga makadzamisa pfungwa ka. Chinogona kuti nhasi titi makawana mhinduro kubva kumubvunzo wamaizvibvunza uyu ndechekuti kudii?
mapindiro wandakawana ndewekuti kana wakagara kuZimbabwe mhuri yako yese ichigara muZimbabwe unogona kungofunga kuti inkana ndikafa hazvinetse kuwana anondiviga hama dzangu dziripo cheche yangu iri asi kana wamboenda kuri kana kuti hama dzako dzaenda kuri vanhu vese ava vataingotemba navo kuti ava ndo vanhu vangu havasisipo saka taakufanira kudzidza kuti saka kana ndadaro ndinovaka sei hukama nevanhu kuti ndiwane vanhu vachandibetsera kana zvinhu zvaita
mataura nyaya yakakosha vanoda kuwanawo bhuku renyu iri vanoda kuriverenga vanoda kuritenga vangadewo kutaura nemi nezvezvinyorwa zvenyu izvi vanokutsvagirai kupi
ini ndine webhusaiti yangu www.chidomchemwa.com mukaendako munowana mhinduro une mibvunzo yese iyi munowana kuti bhuku rinotengwepi munowana kuti munondiwana kupi zvese zviripo
aiwa ndinokutendai zvikuru kunge magona kutaura nesu chinhu chandichakukumbirai chekupedzisira ndechekuti kune mudzimai ari kunze pamwe ari kuverenga zvinyorwa zvenyu izvezvi pamwe ari kutanga kunzwa nezvenyu pano nhasi pastudio 7 anobva ati inini ramangwana rimwe zuva ndinoda kuzoitawo sachido muchemwa zvii zvamungamuudze tichipedzisa zvenyu
ini ndofunga kuti munhu wese anoda kunyora anofanira kutanga averenga nokuti ndokuti tidzidze kuti tinoverenga tinonyora sei saka ndinokurudzira vanhu vese varikuda kunyora kuti verengai vanhu vari kunyora nezvezimbabwe munzwisise zviri kuitwa nevamwe kana ine shungu chaidzo sezvandataura pawebhusaiti pangu mongonditsvagapo ndinokubatsirai 1-on-1 kuti tiwane kuti zvinofamba sei
ndinokutendai vahanzvadzi kunge mapinda muchirongwa chedu chanhasi tokushuvirai zvakanaka nemiwo vateereri ndokutendai kunge mange muri muchirongwa chedu teererai zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chemadzimai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rekuparadzwa kwaitwa zvimwe zvikoro nedutu riri kuuyiswa nemvura iri kunaya munyika munguva ino mumatunhu emasvingo neMidlands. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyika yaita dambudziko yemvura irikunaya iine mhepo yakawanda zvakanyanya zviri kukonzera kuti kupararudzwe infrastructure yakawanda. Tiri kuona midhuri inofanirwa kunge ichidzidzirwa vane vana ichiparara, dzimba dzevanhu, zvitoro nezvimwe zvakadaro. Tinoona nyaya yakaitika kuna ana Mberengwa kwekupazwa kwezvikoro pachitozofiwa nemwana anenge ari grade 3. Tinobata maoko mhuri yakarasikirwa nenharaunda yese nenyika yese tichiti rufu rwakaita seurwu rwaigona kudzivirirwa taita takaita gadziriro yakakwana sati tasangana nemvura iyi.
Zviri kukanganisa zvakadii dzidzo yevana izvi vamasaraure?
Tine zvakare vana vari kutadza kuzoenda kuzvikoro, dzizi dzavanoyambuka dzazara mvura, tungave tukova tudiki vachigara kudzimba. Tine vana vari kutadza kudzidza nenyaya yekuti pavanodzidzira paparadzwa. Tine vana vasiri kudzidza nekuti vagara vachidzidza pasi pemuti. Saka kunaya kwemvura gore negore kunogara kuchimisa kuwanikwa kwedzidzo. Kunaya kwemvura dzimweni dzenguva tine varayiridzi vari kuvharirwa nemvura vasati vasvika kuzvikoro kwavanoda kuti vadzidzise. Tine vanoda kutakura material yemaexaminations vari kuvharirwa vasati vasvika nematerial iyoyo. Saka kunaya kwemvura kwakanaka tire tichikuda, asi nenyaya yekuti hurumende yedu iri kutadza kuita gadziriro dzakakwana zvikoro zvedu zvinowanikwa zvisina kugadzirira misi nenguva.
Imi sesangano revarayiridzi, zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kubatsira kurerutsa dambudziko iri?
Taane mwaka wakati kurei tichikurudzira hurumende kuti dai yagadzira matano ekuchengetedza zvikoro zvedu panguva yemadisaster akaita sewaya emvura dzemafashama kana panotoshayikwa mvura chaipo kana panouya mapandemic akasiyana siyana. Saka chekutanga togara tichikurudzira kuti tinge tine atinoti macontext specific models ekugadzirira nyaya yemaemergencies nemadisaster. Hongu tinoziva tine civil protection unit inenge ichibata nyika yese pakutarisa nyaya idzi kuti dzisaitike. Asi makore nemakore tinoona kuti vanenge vachipa zvinhu zviri general zvisingabatsire masector. Tinenge tichida interventions are sector specific. Chechipiri tinogara tichikurudzira kuti panguva yakadai tinofanira kunge tine macommittees ema education emergencies ari munharaunda dzakasiyana siyana anenge achikwanisa kuona kuti ndezvipi zviri kuda kuitwa zvikagadziriswa munzvimbo muno kuti vana varambe vachienderera mberi nedzidzo kunyange zvako kwaitika dambudziko. Asi panguva ino patasvika taakuchikokurudzira kuti nyaya dzekuti kuchanaya dzinozikamwa weather forecast yedu dzinozikamwa kudzi kwakati kuchanaya mvura yakawandisa infrastructure iriko ichaparara mhepo ichawanda zvinogara zvazikamwa. Tine tichida chenjedzo kuti ikurumidze yafamba vanhu voita gadziriro yakakwana uyezve tinenge tichikurudzirawo zvakare kuti vana vanenge vazodzivatadza kuenda kuchikoro tinge tine hurongwa hwekuti vangaenderere mberi vachidzidza sei kunyange vari kudzimba dzavo ndeipi nzira dzeremote learning dzatingaite kuti vana vasarasikirwe nedzidzo. Tinoona vana vamwe vari kunyora mazamanishoni nekudaro tinenge fanga tine matanho atinawo ekuti mazamanishoni iwaya chero vakamiswa nematambudziko akasiyana siyana vakwanise kuwanirwa nzira yekuti vange vachinyora. Ngatichiitei gadziriro yakakwana tisangovhunduke nguva nenguva zvive zvinhu zvatinogara takarongera tichiziva.
Hurumende ine matanho airi kutora here kana kuti mune zvamuri kuitawo here kushanda nehurumende mukuedza kugadzirisa dambudziko rezvikoro zvaparadzwa izvi?
Hurumende hongu takaipa tsvakurudzo dzatakaita tikavapa magwaro avaina mahofisi mavo anotsanangura matanho akasiyana siyana anoda kutorwa kuti agadzire nyaya iyi. Tisarambe tichikochema nenyaya imwe chete gore negore. Dambudziko raitika hapana chatichaitwa chinobatika kubva kune hurumende yedu. Pari zvino tiri kutotumira zvakare maproposals mamwe atiri kutaura iwaya kuti dai taita muonera pamwe tarwisana nedambudziko iri. Dzidzo yevana vedu isarambe ichimiswa nenyaya yezvinhu zvatinge tagara tichiziva kuti zvichaitwa.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zemitambo, vamwe vane mukurumbira pamadande mutande kana kuti ma-influencers vanonzi vava kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Asi izvi zvine pundutso here? Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anotipa nyaya yacho zvizere.
Mumwe mutambi ada kuzikanwa nerekuti Farai anoti muZimbabwe zvimwe zvinoita kuti vatambi vaite zvematongerwo enyika kuda kuwana raramo.
Ehe, nyari pakuda kutsvaga kurarama nekuti pamwe pacho zvinenge zvakaoma. Asi tinoona kuti muZimbabwe hapana chinorwadza sekutaura saidi rako, unobva watukwa nevatsigiri kana kuti mafans.
Kwemakore mazhinji vanotandadza veruzhinji munyika vakaita saJa Preza, Sandra Ndevele, Sulumani Chimbetu, Matthias Mere naKudzinya Kudya ndevamwe vanombokokwa nemapato akasiyana-siyana vachitandadza veruzhinji panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Sandra Ndevele atori kanzura webato reZANU-PF kuvulawayo. Vaimbi vakaita saHoly Ten ndevamwe vakabuda pachena vachitsigira ZANU-PF musarudzo dzadarika. Vamwe vanotandadza veruzhinji vakaita saFelicitas Murata anozikanwa nerekuti Maititi vakamboshoropodzwa neveruzhinji pamasaisai esocial media mushure mekunge vataura kuti vanotsigira ZANU-PF. Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti pari zvino muZimbabwe vatambi vachiri kutsoropodzwa kunyangwe nevatsigiri vavo kana vakaburitsa pfungwa dzavo mune zvematongerwo enyika.
Muzimbabwe dambudziko redu guru ndere political polarization. Yekuti vanhu vanoti vamwe vanotsigira hurumende, vamwe havatsigiri hurumende. Pochetwa sekuti ava vanhu vava vavengi havasiri zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi nyanzvi inongora nezvematongero enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio kuAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzinofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seAmerica pamafambisiro ezvematongero enyika kunyanya panyaya dzekodzero dzevanhu mukutaura pfungwa dzavo vakasununguka mune zvematongero enyika.
MuAmerica vaimbi kana vamwe zvavo vanozikamwa zikamwa muAmerica vakasununguka kusapota bato ravanenge vachida kutaura zvavanoda pamwe kana kutonyomba president chaiko vakasununguka zvichiratidza kukura kwoutongi hwejekerere pamwe chete nokuremekedza kodzero dzavanhu.
Musarudzo dzichangopera muAmerica, vaimbi vakaita saBeyonce naTaylor Swift vakabuda pachena kuti vaitsigira amai Kamala Harris uye Azalea Banks naKid Rock vaitsigira vaTrump. Vanoita zvemafirimu kuHollywood vakawanda vakaitawo zvimwe chetezvo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Dr. Tavani Moyo vanoti munhu wese wemuZimbabwe kusanganisira vanotandadza veruzhinji vane kodzero yekusarudza pamwe nekutaura vakasununguka bato ravanotsigira mune zvematongero enyika vasingatye, vakati kusiyana kwepfungwa hakufanirwe kuunza ruvengo sezviri kuitika munyika.
Chatinokurudzira ndechekuti nekufamba kwenguva dunhu rekwedu ngari kure resvike pakuti kana uri muartist kana kuti uchishambadzira mashoko sununguka kutaura kuti ini zvangu zvandinoona ndikaona munhu akadai so achinge achitungamira zvinondiitira zvakanaka. Wotadza kuti wapedza kudaro wosvika wonzi uri mhandu uri nonzvatunzva kana kuti wombva wanzi tsvimbo mugodzi.
Ko ivo vanotandadza veruzhinji ava vanoudzamo hwakadini pakunongedza vanokunda musarudzo? Tabvunza imwe onyanzvi inongora nezvematongero enyika vachishanda nesangano reAfrican Cause Trust vaElton Ziki avo vati
nenhau yokuti vane vanhu vakawanda vanovatevera anonzi mafollowers. Saka kana uchida kushambadza shoko rako maringe nechero chunhu, vaimbi kana kuti maartists vanhu vaunoshanda navo semunhu anoita zvematongerwo enyika.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uyezve vachishandidzana neboka reNational Democratic Working Group rinotungamirwa navaJob Scaler Dr. Uraya Izembe vanoti hongu vatambi vane kodzero yekutaura pavamire vasingatye, asi muZimbabwe kuita izvi kune njodzi pakuti veruzhinji vanoona rupawo rwebato rinotsigirwa nemutambi zvobva zvakanganisa basa rake kana bato racho risina kuchena.
Mbiri yakaipa yebato iroro ndiyo inenge yomushayisa fuma nokuda kwokuti vanhu vane vati uyu neimbira bato risingaiti zvakanaka. Saka kuipa kwacho ndiko kuti bato iroro rikaipa, iye muridzi uyu zita rake ndobva raipa, basa rakewo iroro roshayavo vanhu vanenge vachitenga.
Muhurukuro neStudio 7, mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti vanoita zvemitambo vanofanirwa kukosheswa nebasa ravanoita nguva dzose nekuti vane basa guru mukusimudzira tsika nemagariro.
Tagara tingori vanhu vane ruono ruri pamusorosoro zvikuru sei munyaya dzekusimudzira tsika nemagariro evanhu vatema. Kana vatungamiri vedu chaivo ndozvavanotaura izvozvo, president vamunangagwa nenyaya iyoyo yekuti unhu hwedu zvinhu zvedu sevanhu vatema zviende pamusoro zvionekwewo muchiedza chakanaka.
Zvichakadaro, imwe tsvarakadenga iri kumirira Zimbabwe mumakwikwi eMiss Universe Sakile Duve ari kuMexico, uko ari kukwikwidza muchikamu chechimakumi manomwe nematatu echirongwa ichi nhasi mugovera mbudzi 16 panzvimbo yeArena CDMX muguta reMexico City kuMexico. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.